don't think I'll cry again. Wakato indale mi lepe. I thought I had you near. Bongo wadze say you were far away. Rekandi believe it. Da uchizi vajinoro wadze say. Da singa wisi say. But now I'm better, I'm so hard to work. Semwa munu akasikwa namwari. Munu ano uya ndimwari. Munu ano henda semwari. I was a ware semwari. Munu akasikwa namwari. Munu ano uya ndimwari. Munu ano henda semwari. Ndozwa ndakadzidza semwari. Semwari. Shemari, 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 Unu wasi wako Shemari. Kura mbeta, ndakango tzitzira kuwata ondeka. Ndakashi pari randeka, but I'm just human zinora sikanzeka. Dangandi nerudo, I held you close. I kept you near and I kept you home. But I tindo pick and roll it so. This thing I see all time all alone. Shemwa, munu akasikwa namwari. Munu ano uya ndimwari. Munu ano henda shemwari. Ndozwa ndakadzidza shemwari. Munu akasikwa namwari. Munu ano uya ndimwari. Munu ano henda shemwari. Ndozwa ndakadzidza shemwari. 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 Munu wasi wako shemwari.
Munu akasikwa namwari. Munu anouya ndimwari. Munu anoenda shamwari. Ndozwa ndakadzidza shamwari. 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 Munu asiwako shamwari. 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 Munu asiwako shamwari.